Rajput arambidzwa kuenda kuPakistan nenyika yake India zvitevera mitemo yekufamba kune dzimwe nyika yakadzikwa nehurumende yeIndia. Gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga riroti maChevrons asvika muIslamabad vasina Rajput uyo asina kusimuka pamwe chete nechikwata chake. Izvi zvinotevera chikumbiro chakabva kumuzinda weIndia muHarare chichienda kuZimbabwe Cricket kuti Rajput asafambe kuenda kuPakistan zvichitevera mitemo yenyika yavo. VeZimbabwe Cricket vazivisa kuti panguva ino maChevrons achange achirairidzwa naDouglas Hondo uyo anove mutevedzeri waRajput. Zimbabwe irutamba mitambo mitatu yezuva rimwe nemimwe mitatu yemat20. Munyori wezvemutambo wecricket vaInoki Mchinjo vanoti havasi kutarisira machiripiti kubva kumaChevrons asi chakakosha ndechekunotamba mitambo iyi.
Handingatarisiri hangu zvakati wandei maererano nemaresults. Chakakosha kwandiri ndechekungoti chikwata chiende chotamba chotaridza kuti vakomana chirimo mavari.
MaChevrons akapedzisira kupinda munhandare muna kukadzi apo vakasangana neSri Lanka. Hurumende yeZimbabwe yakatendera chikwata ichi kushanya kuPakistan mushure mekunge vamborambidza Afghanistan kushanya muno nemhaka yeCOVID-19. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuPakistan muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.